ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misoe na uzeduza nasi muvuro chivavu 1/2017. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedzwa zuva revashandi, asi paine mutauro pamusoro pehurumende inonzi iri kuda kupatsanura ukama hwevashandi kuburikidza neurongwa hwaitwa kuchinoi. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda ibiti rinoti harisati rapinda muchibvumirano neMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezvo richiri kushanda nemamwe mapato ari mucode. Mubatanidzwa wemapato ari munera unoti une zvinyunyuto zvakawanda zvinofanirwa kugadzirwa nezeki kuitira kuti urongwa hwekuvhota munyika huitwe nenzira yakajeka. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoyambira kukwira kwechirwere chemalaria mwaka uno. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva revashandi iro riri kucherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.